nyaya makaro ya ndani chataurais nyaya yekuda kuti poto ndeyangu ndinodya ndega kukokota kusvika vanhu vasina kana yekubata iyoyo ndo nyaya inenge ichinyanya kunetsa nyaya iyoyo munoiwana yakagara munyaya yemakaro nenyaya yehuori makaro ndehuori zvinofambidzana chose nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu saka hazvizoshangi kuti tikanzwa vana america vava kuramba vachitiwo zvirango zvavakatemera zimbabwe havasi kuzobvisisa nekuti vanenge vachiona samaonero avanenge vachiitawo ivo kuti munyika mezimbabwe hamusati mave neutongi hwejekerere hamusati mave neutongi hunoita kuti munhu wese anga achinzwa kuti iyi inyika yedu tese tichifara tichiita madira tivange tiri munyika yedu iyoyo saka tinoona sekuti zvinogona kunge zviri zvidiki diki chose zvinenge zvichida kuti zviteedzerwe neavo vanenge vari muutongi handifungi kuti zvinonyanya kunetsa zvakanyanya kuti america inge ichizoongorora zvakare nyaya yezvirango kana kutosvika pakuzvibvisa maziviro atinoita zvangu ndeyekuti iyo america kunyange zvirango zviripo ine rumwe rubetsero rwainoramba ichingopa kuzimbabwe inde zvinhu zvainogara ichingoitirawo kuzimbabwe asi tichingoshuvira kuti mukufamba kwavo mazuva dai zvanga zvazongonaka kusvika pakuti pange pasina kana chinenge chichitadzisa kuti zimbabwe neamerica zvinge zvichidyidzana mune zvakanaka asi izvi zvinenge zvichingoitika badzi kana zvaratidza kuti vanotonga vanoda kutonga vanhu zvakanaka havadiri vanhu havaiti zveuori havambunyikidzi kodzero dzevanhu izvozvo zvikange zvangoitwa ndoona sekuti america chaiyo nedzimwe nyika vakasununguka kunge vachidyidzana nezimbabwe mune zvakanaka sekudyidzana kwavanongoitawo mune dzimwe nyika ichibudirira
vachitaura pamusoro pezvirango izvi mazuva maviri apfuura vamunangagwa vakati america haisiyo nyika yega pano pasi munozviona sei
ine zvangu sembongorori apa ndakutaura ndakazvimirira semunhu anoongorora zvematongerwo enyika hausi muromo mutsva nekuti muromo watagara tichiziva vamugabe chavo vaitoutaura pakatombosevenzeswa mashoko ekuti look east policy asi when I say kuda izvi vamunangagwa vanogona kunge vakataura samataurira avanenge vakaita asi mukaramba muchidzokera sure mukasatomboenda kana mazuva anodadza mashanu muchidzokera sure muchitarisa zvakare mumapepa anhau iyaya munovaona vachikwazisana nemumiriri mutsva wenyika yeamerica akatouya muzimbabwe ainge achitura mapepa ake kuna vamunangagwa vamunangagwa vachitotaurawo vachitivo vanotarisira kuti vachashanda zvakanaka nemumiriri mutsva uyu mumiriri uyu akatouya mashoko sevanhu vanenge vachita zvematongerwo enyika mashoko pane mamwe anotaurwa paruzhinji kwozoita zviito zvimwe zvinoitwa kana vanhu vachinge vasangana saka ndiona sekuti vamunangagwa vaitaurawo semunhu aitaura paruzhinji asi mukati memwoyo wavo ndinoona sekuti vanoona kuti zvakakodzera kuti vazive kuti america ndeimwewo yedziyeidzo nyika dzakakosha kuti zimbabwe inge ichidyidzana nadzo hazvizotishamisi kuti ivo namakurukota avo nevamwewo vanenge vachizenge vachizotaura neamerica nerwuseri kuti dai america yaziva kuti kudyidzana kwayo nezimbabwe chingange chechinhu chakanaka chose.